Vachipa umbo kukomiti ya paramende ni wane zvekutakurwa kwezvinhu maererano nezveurongwa hwekusimudzira kambani ya Air Zimbabwe. Vamurudawo fawati madhora mamiriyoni makumi matatu emari iyi achashandiswa kubhadhara zvikwereti zvekambani iyi kunyika dzekunze.
What we need as a basic amount to inject into Air Zimbabwe for us to have full-fledged international operations is to pay the 32 million we owe to external debtors. But in addition to the 32 million, we would then need working capital, about 20 or so million, so the MD says.
Vamunoda wafavati chikwereti chese chekambani iyi chave kusvika pamamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora. Vati kambani iyi yakatanga kuburutsa ndege mukati menyika nekuSouth Africa gore rapera mushure mekupiwa mamiriyoni mapfumbamwe emadhora nebazi rezvemari. Vati mari zhinji iyi yakashandiswa kubhadhara zvikwereti kuSouth Africa, izvo zvakazoita kuti ndege dzeAir Zimbabwe dzikwanise kumhara muSouth Africa. Vatiwo nyaya yezvikwereti ndiyo iri kutadzisa Air Zimbabwe kuwana kambani yekunze yekushanda nayo.
We have a huge debt over and anyone you talk to and they know you have 188 million, there are two problems that arise. Firstly, the question is, well, how do you want to handle the debt? And obviously we would want to get money and pay the debt. But when you then look at the size of Air Zimbabwe and the value of Air Zimbabwe now, and you look at 188 million, even if you were to get a strategic partner, it's a bit difficult for you to be able to settle that debt.
Vamunoda vafavazivisawo kuti bodhi dzvare Air Zimbabwe richange ravepo svondo rinouya. Vati bodhi iri rinotarisirwa kuvandudza kambani iyi nekuishambadza uye nekuona kuti yashanda nemazvo. Vatiwo ndege zhinji dzeAir Zimbabwe dzakafa uye dzinotoda kutanga dzagadzirwa dzisati dzatanga kufamba. Vazivisawo kuti imwe yendege mbiri itsva dzeAir Zimbabwe yerudzi rweAirbus A320 iri kugadzirwa kuSouth Africa uye inotarisirwa kunge yave kufamba mukati mumasvondo mana ari kutevera. Vakasanobata chinzvimbo chemukuru weAir Zimbabwe vaInnocent Mavhunga vaudzawo komiti iyi kuti Air Zimbabwe haisiri kuita mari pari zvino nekuti iri kushandisa ndege hombe dzinofamba dzisina kuzara nguva dzese. Air Zimbabwe ine matambudziko akawanda anosanganisira ndege shoma, vashandi vakawandisa pamwe nendege dzakasakara. Vamunoda wafavati kunyange hazvo kambani ine matambudziko ichakwanisa kutakura vashanyi vese vachauya kumusangano weUnited Nations World Tourism Organization General Assembly uchaitwa kuVictoria Falls nemuLivingstone muna Nyamavhuvhu gore rino. Asi sachigaro wekomiti yeparamende rinoona zvekutakurwa kwezvinhu vaBlessing Chebundo vati komiti yavo haisi kufara nenyaya yekuti Air Zimbabwe haisati yave kunatsofamba zvakanaka sezvainge zvataurwa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaNicholas Goche. Mugwaro ravakanyorera kukomiti iyi gore rapera, vaGoche vakati ndege dzeAir Zimbabwe dzaizenge dzave kufamba zvakanaka munyika nemudunhu reSadec gore ra2012 risati rapera. Mugwaro rimwe chetero, vaGoche vakati Air Zimbabwe inenge yave kushanda zvakanaka ichienda kunzvimbo dzese dzaaimboenda pakati pegore rino. Asi vaChebundo vati havaoni zvichiitika nekuti hapana urongwa hwakatwasanuka hwekumutsiridza kambani iyi. Air Zimbabwe yakambomisa ndege dzayo kufamba nekuda kwezvikwereti nemamwe matambudziko akaita sekushaya mari yekushandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.